mashura chaiwo because inini vanivava handivazivi vakaona namba yangu yakanda ipapo ndapa group iroro but mukatarisa munoona kuti kwane magroups ari kufonyiwa nevanhu vepato rezanupf vachiitira kuti pakambenere president ed Munangagwa ahead of 2023 elections. Ndataura majournalist state media vari kuhla kutaura because vanogona kudzingwa mabasa vese vakapinzwa vasingazivi kuti vakapinzurei pagroup iroro. Uri kuona nyaya yacho runetsa because bato iroro ravushidzira majournalist. Majournalist ari kuhla tinotaura kuti tione kuti administrator vacho ndiani tomutsvaga rotaura naye kuti muri kuzifambisa sei ndiani akaripa mvumo yekuti mutore manumbers edu muchiise pachi pachigrupu chenyu ichocho.
Munoona kunge izvi zvinorevei kune vamwe vatapi venhau? Tichiona kuti vatapi venhau havafaniri kunge vaine bato ravakarerekera.
Uchidzira vanhu, uchidzira vanhu because ka already nyika yapa election mutu uriwa. So vanhu vari kukambera, vanhu vari kutira kuti vasvike padhuze pachi papresident because vanoda kudyawo, vanotsvaka chingwa.
Mamboedza here kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko kana iyo yatingati department yeinformation kuti zviri kufamba sei?
Tiri kutsvaga vanhu vacho asati tawana kuti ndiani ari incharge but surely minister tiri kutsvaga totora kutaura naye tinzwa kuti zviri kufamba sei.
Vangani vanhu vawanikwa vachiiswa mugroupu iri vasingazivi kuti zviri kufamba sei?
Vakawanda, vakawandisa even vekustate media yacho vari kukomplaina kuti hatizivi zvese but kuti vakude pachena vichitaura kuti havazifariri izvozvo vari kuita kudzingwa mabasa.